vamuzora varamba kudzidza varamba vari munhu anoshandiswa kuputsa opposition political parties muzimbabwe vanozikamwa somunhu asingadi kubudirira kweopposition muzimbabwe zvachose vakamboenda kumakotsi kwakasiyana-siyana vamuzora asi vakarambwa nevanhu nokuda kwokuti vana vezimbabwe vanozviziva nokubvuma kuti murume uyu haadi kukura kweopposition muzimbabwe nhasi unou varamba vachingenderera mberi kuda kuputsa opposition muzimbabwe vachishandisa makotsi vanotageta avo vanhu vanenge vane shungu vane chiro chokuti democratic struggle indirire mberi
ko imi neurongwa hwese hwamuri kutsanangura uhu madii kungotsvagawo rizita renyu risiri MDC ravari kurambira iroro mosiyana nezita ravo reMDC
hatidi kujaidza munhu watinoziva kuti ari kushandiswa hatidi kumujaidza nokuti kamujaidza munhu iyeye iye nemasponsors ache vanenge vatohwina hatidi munhu anoshandiswa nezanu kuuraya revolution struggle yevanhu kana iye ngaachinge zita because hakuna munhu anoda murume uyu muzimbabwe muno kana havatoti zvachose and struggle haisi about the name the struggle is about the spirit inenge chipinda vanhu kuti change iitike nhasi tikona dadas monzora haadi this change kuti iitike muno muzimbabwe and isisi were prepared to fight to be arrested to die for the people of zimbabwe
matanho apa hamuchatora nairo danho ravatora rekuenda kudare vachikurambidzai kuti mushandise zita rekuti MDC kana kuti muri mutungamiri
aiwa tinotosangana kukoti tinotosangana kukoti kuti tinzwisise kuti iwo matare ezimbabwe asati kudi nekuti isusiwo tine mapoinzi edu atinawo akasimba zvikuru atinovimba kuti dadas monzora haana rights rokumaita infringe marights iwawo.